sofa zvanga zvawiriranwa nemhuri yekwa mutukudzi zvichitevedza kunyanya zvido zvavamutukudzi zvanga zviri zvokuti izvo vaende kunoradzikwa kumusha kwavo kumadziva zvichiitika izvo musi wesvondo nguva dzanga dzakatarwa pari zvino dzanga dziri 2 PM kuriko kumadziva pamusha pavo pamutukudzi.
Pane zvavakasiya vataurawo here ivo maererano nokuchengetwa kwavo?
Manzwisisiro andita ndekuti kunyanya-nyanya ivo vaiita kunge vachiradzikwa kumusha kwavo kunova ndiko kwavanobva kwavaigara vachiimba even munziyo dzavo kuti ndafunga dande kudzoka dande vanga vane chido chaizvo nenzvimbo yavakazvarirwa.
Mhuri yakamira sei pakupiwa kwavo hugamba?
Mhuri ino kusara kukuru nechiremekedzo chapiwa vamutukudzi chinova ndicho chokutanga munhoroondo yezimbabwe kuti muimbi anga achipiwa ruremekedzo runova rurirwo rukuru kuru rwemuno munyika. Zvinhu zviri kuvafadza zvachose uye zvinhu zviri kufadzawo vanhu vazhinji. Vanhu vazhinji ndo zvavainge vachishuvira.
Asi hazvina kuuya here nemashoko okuti vanoradzikwa paHeroes Acre?
Mutungamiriri wedu wenyika comrade Emmerson Mnangagwa vanga vari kumba kwava mutukudzi nezuro asi muchitauro chavo vakakomekedza kuti mhuri yanga yakasununguka kuti inge ichisarudza kuti vamutukudzi vanovigwa kupi uye kuti mabasa racho rinofambiswa sei. Kunyange zvazvo hurumende yanga yapindira nekuvimbisa kuti ichange ichibatsira.
Munoona here sekuti kupiwa kwavo hugamba pane zvazvingakanganisa pazvirongwa zvokuchengetwa kwavo sezvinodiwa nemhuri?
Handione kuti izvo pane changa chichakanganisa asi semaonero angu ndanga ndichifunga kuti pane kusangana kunoitika pakutaurirana kwekuti izvo yenguva yagadzikwa segamba asi mhuri inenge ichikwanisawo kuti isarudze kuti izvo zvavagadzikwa kudaro rubatsiro rwavo kuda nderupi uye vamutukudzi vangavige kupi vachishanda vachityisana nehurumende nevanhu vanenge vakamirira hurumende